Nyaya tiri kuona apa inyaya yokusaziva nzira dzinotevedzwa kana mitemo ichitaurwa mudare kuti ipedzisire yagamuchiwa. Zvakatangira pabhiri ramuri kutaura izvi rokuchinja tingati Electoral Act, ichitangira pane inonzi Parliamentary Legal Committee. Muparliamentary Legal Committee ndo mune kuna vabiki navamajoni magweta. Isu kuzanzi pefu hatina magweta akawanda. Vakabvumidzana kuti hapana chakashata nebhiri racho iri inonzi No Adverse Report. Mudare reSenate umu pakaita inoitwa first reading hapana chakanetsa. Panozoita inonzi second reading rikapfuura. Rapfuura second reading rinoenda pane inonzi committee stage. Saka vazhinji vavo veMDC vakabuda kukasara vashoma vakaita Comrade Marava. Zvikapfuura saka bhiri rakaramba richienda mberi richingopasa nokuteedza mitemo yavo. Saka ndozvandinga ngokutaura kuti kana pane anenge achigunun'una pamusoro penyaya iyi ngaaregere kugunun'una nekuti kuda pane kuti ZANU-PF pane zvayatadza asi kuti angogunun'una nenyaya yekuti vanenge vakavamirira veMDC vacho havana kugona kuvamirira mune zvakanaka kana vanga vane zvavavanga vachishora. Kana pana maamendments kana vachikwanisa kuudza vamwe vavo kana raveya kuHouse of Assembly kuti pana maamendments angazoitwa. Asi kuSenate rakapfuura zvakanaka. Anenge ane nharo aiwa handiwa ndikuda kushandisa mashoko anonyomba vamwe but ignorance yokuziva kuti zvinhu zvinofambiswa nenzira ipi.
Asi tichitarisawo iro bhiri iro revagumbo harino here zvimwe zvarinokanganisa kana kutyorawo zviri mubumbiro remitemo idzva irori?
Kana zviripo zvarinenge richikanganisa tichazozviona isu ravuya kuHouse of Assembly. Pari zvino harisati rapinda kuHouse of Assembly takatorimirira kuti kana zvarapfuura kuSenate rouya kuno nekuti Pariamendi zvayakazoita ndezvekuti bhiri rinokwanisa kutangira kuSenate rigozouyawo rouyawo kuHouse of Assembly. Saka ini ndinoziva kuti kana tava kuritaura takatarisavo zvinodiwa neconstitution yatava nayo itsva iyi nezviri mariri. Kana pane zvinoda kuti zvigadziridzwe mariri handizombopopota neimwe nzira, ndinongopopota ndichienza nzira yacho.